zvinosiririsa zvikuru kuti vagari vemuZimbabwe havasati vapindwa nekutya maringe nechirwere cheCOVID-19. Iye zvinezvi COVID-19 haisisiri yekuverenga mumapepanhau chete, haisisiri yekunzwa pamaterevhizheni kana pamaredhiyo. Iye zvino yapinda muchero mhuri imwe neimwe yatosangana nedambudziko reCOVID-19. Saka vanhu tikaramba tichivarayirwa, tinorambawo zvekare tichisangana nedambudziko revanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi. Togosanganawo zvekare nedambudziko rekuti kuzvipatara kwedu pari zvinezvi kwazara. Zvipatara zvikuru zvizhinji hazvisisina kana mibhedha yekuti kana munhu ukarwara ukwanise kunge uchinopiwa mubhedha. Kwouyawo zvekare vanhu vari kurasikirwa neupenyu huwandu hwavo huri kuramba huchiwanda. Saka dambudziko guru ratinaro idambudziko rekuvarayirwa.
Sei madaro varusike?
Vanhu havasi kutevedzera maguidelines aya akatarwa neWHO aya. Vanhu havasi kutevedzerawo zvekare iyoyi lockdown iyoyi level 4 iyoyi. Tirikungoona kuti mitemo mizhinji iri kungoiswa inongori mitemo inongoramba iri pamapepa, mitemo isina implementation yakakwana. Nekuda kwekuti veruzhinji tirikuona kuti havasi kana kupindwa nekutya kuti mavarians atinawo pari zvinezvi eCOVID-19 ane ukasha. Vanhu vari kufa huwandu hwavo tikona hwawanda, vari kubatwa nechirwere ichi kuramba huchiwanda zvekare.
Tiri kunzwawo varusike kuti kunyange paine mitemo yekunzi vanhu vasaungana, mundufu umu vanhu vari kuramba vachingoungana vachipfuura nhamba dzinenge dzakatarwa. Zvii zvamungataurira veruzhinji?
Wakupa tsika dzedu dzechivanhu, tikanzwa kuti mumwe wedu ashaika zviya, tinoda kuonekwa tichinobata maoko. Uye mutsika dzedu nemagariro, mabatiro edu atinoita maoko, tinoda kunokwazisana, tinoda kunombundirana. Uye tinoda kunoonekwa kunzi makavaona here vakanga vauya panhamo. Asi munguva yatiri inoyi zvindufu ndo atiri kuti masuper spreaders. Saka toda kuramba chipa yambiro kune veruzhinji kuti hongu munhu anenge ashaya ingave iri hama kana sahwira, kana zvichigona mira wozobata maoko kana zvinhu zvaanani. Nekuda kuti pari zvinezvi vanhu vazhinji vachibva kunoviga mufi, naivo vanenge vaakutanga kurwara nekuzorasikirwawo zvikare nevamwe vakawanda. Saka dzindufu ndo dzatione dambudziko guru rekuda kwekuti ndo kuri kubatira vazhinji chirwere cheCOVID-19.